This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 18, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tivanga vakunzvenga vaguzha vasingadi kupiwa mapepa, asi ndinofara nekuti magweta anondimirira akazovaona vakapiwa mapepa acho.
Vatemba Muliswa vanoti nyaya yavo yavakakwidza kudare ingangonzwikwa chero nguva.
Nyaya iri kutinetsa idambudziko remari, saka tatokumbira kune vanova wishes kuti tivake School of African Traditional Medicine.
Zinata yotsvaga mari yekuvaka chikoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaikwikwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira Vatemba Muliswa vanoti nyaya yavakakwidza kudare reElectoral Court yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi ichanzwika mukati memwedzi mitanhatu. Asi vanoti vaKeith Guza veZanu PF avo vaikwikwidzana navo vaimboda kuramba kutambira mapepa ekudare. Hatinokwanisa kubata vaGuza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi vanomboramba havo kutaura neStudio 7. Tabata vaMuliswa kuti tinzwe zvizhinji.
Takaendesa mapepa kuElectoral Court kune dare rakagadzirwa nguva yemaelection inonzi Electoral Court kuti iongorore nyaya dzese dzemaelection. Taita mapepa edu, takaendesa ikoko, akabvumwa nedare akati tiende kunopa vaguzha kuti vaziye kuti vari kudiwa kudare. Kasi vanga vakunzvenga vaguzha vasingadi kupiwa mapepa, asi ndinofara nekuti magweta anondimirira akazovaona vakapiwa mapepa acho. Saka takungomirira zuva. Zvinoitika nyaya yeElectoral Court ndeyekuti munopiwa zuva ende 6 months inenge yakagara. Saka pa 6 months papa pane zuva ramunogona kupiwa, saka kungomirira zuva, asi zvandotenda ndezvekuti vakazowanikwa vakapiwa mapepa yayo. Saka Electoral Court ichagara ichiongorora nyaya, asi isusu kwatiri zvinhu zvese zviri jekerere. Zvakanakisisa chaizvo chaizvo, tane umbo wakati kuti wataitsvaga.
Pane zvamuri kunzwawo nemagweta enyu, ivo vaGuza vati vapindura here zvamakakwidza kudare izvo?
Aiwa, hapana zvativa vapiwa magweta angu.
Tichitarisawo zviri kubva kusangano rinoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Commission nezviri kutaurwawo nesangano reElection Resource Center, vari kuti ivo kunenge kwakaitika mhirizhonga yakanyanyisa iko kuhurungwe West uku, uyezve pachishandiswa madzishe. Uyu umbowo here wamuchaendesawo kudare?
Izvo tinozvitenda. Ndipo patinoti isusu Mwari ariko Jesu idombo. Ihumbo hatinawo hwatichashandisa, nekuti ndiyo imwe nyaya futi yatakaenda nayo kudare. Zvichitaura kuti aiwa, election ivanhu vaimanikidzwa.
Vatemba Muliswa vakakwikwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira vanga vari parunare muHarare. Sangano revanorapa nemishonga yechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata riri mbishi kutsvaga mari inosvika miriyoni nemazana masere yekuvaka chikoro chekudzidzisa vanhu zvekurapa nemishonga yechivanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvedzidzo muZinata sekuru Peter Sibanda.
Patasvika mahende pekuti nzvimbo takawana site yekuvaka, kasi chekuti tiwane kuti tivake. Nyaya iri kutinetsa idambudziko remari, saka tatokumbira kune vanova wishes kuti tivake School of African Traditional Medicine. Ine 4 levels mudzidziso yachona iyoyo, zvekuti tinopa madiploma after completing course yachona yese. Saka ikoko muchikoro chedu ichi mapart 1 yekutanga tinodzidzisa kana zvetsika dzekuti kana kufa rufu runoreve chimu chivanhu, toenda futi tonobata kuti mhosva dzinotongwa sei in African law yedu, ndopamutemo yedu yechivanhu.
imwe tsitsira tinge tichi inofundiswa kuzvikoro ikoko mishonga yedu yechivanhu inobatwa sei zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitarisira kuti tinge tichifundisa pachikoro ipapo
mungatiudza kuti mungade mari yakawanda zvakadii kuti munge muchipedza kuvaka chikoro chenyu
kuti tinge tinopedza kuvaka chikoro chedu tanga tichitarisira zvekuma 1.8 million ndeyando kotation nekuti ichichori mafacilities acho tiri kuda kuto iwe school yakati kureiwo zvekuti tarisira kuti tikawana pekuti vangatibetserewo kuti tivake chikoro chachona chese kuti tingange tichitarisira kuti chitanga zvedu kuti ngaite kana kuti maclassroom anosvika kuma 20 ndoatanga tichitarisira kuti ngaita awana block rekuti tavake 20 classrooms kuti tikwanise kuti timise chikoro chedichi
vanoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Peter Sibanda vachitaura vari parunare muHarare chikoro ichi changa chitarisirwa kuti chinge chivakwa kumukuvisi Woodlands muHarare
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dancer, father. Magatera Studio 7. Waya, waya.
Muza, waya, waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinombopiwa naMarvelous Mhlanganya uye asi nhasi tichichipiwa naPraxedes Jeremiah.
Tinokugashirai muchirongwa chedu Mai Eni Thokozani Ncube. Makadini henyu?
Tiri pedio.
Imi tasangana kudai kuno kuWomen of Dominion. Munobva kuZimbabwe.
Hongu.
Munoitei chaizvo chaizvo muZimbabwe? Chinokuitai kuti mukwanise kunge muchiuya kumisangano yakadai asi muchida kudzokerazve kuZimbabwe?
Inini kuZimbabwe ndiri mudzimai ndakaroorwa asi pamusoro pekuroorwa ipapo ndinozamawo kuti ndibatanidze zvinhu kuitira kuti ndirerutsiro zvinenge zvichiitwa nababa. Saka ndingati muchidimbu ndibusiness woman.
Munoita mabasa ei chaizvo chaizvo?
Ini ndakaita makati wandei mumabhizimusi. Pane zvinoizvi ndiri muwaki kana property developer.
Munozvifambisa sei izvi?
Ini ndinobva kubackground. Ndingati baba wangu anga ari muwaki. Saka baba wangu anga ari munhu aigara achititsigirisa. Kana muchida kuona upfumi hwenyu huchikura husingadyiki zviya zvatinoti zvingaaffectwe neinflation munofanira kuisa mari yenyu mumaproperty isai mari mudzimba isai mari muland isai munari mune zvinhu zvinobatika zvisingaori
izvi zvaiitwa nababa wenyu muri kuzviona zviri nyore here kuzviita mabhizimusi ese iwayo
zvinoshandika but ndingati nini hapasati pano vakadzi vakawanda vati vapinda mune zvinhu zvekuvaka izvi pamusana pekuti mitemo yedu kudhara yairambidza kuti vana mai vange vane property outside marriage but mazuva ano nekuvhurirwa kwatakaitwa nehurumende yedu tinokwanisawo nevo kuita zvinhu zvako zvinenge zvakakumirira
makavaka nzvimbo yekuzororera avo vanotyaira motikari hombe magonyeti
hongu ndiyo latest project yangu ndati ndichangobva kupedza takawaka tinoti matrakisi muHarare ndekuti pakanga pasina panonyatsokusvikira vatyairi wedzimotikari hombe idzi vanenge vachiita tinoti macross border havanawo pavo panoti vanokwanisa kuti vakasvika muna Muharare vanozororera vanokwanisa kugeza vanokwanisa kutambira ipapo vakamirira kana kuti kuti vaendezve mberi nerwendo rwavo kana kuti even vakamirira kutakura futi zvimwe zvinhu apo vanenge vachioffloader saka ndichakavaprovida nenzvimbo iyoyo ndinoona kuti pane security iri nani and vanokwanisa kusangana neshamwari dzavo ipapo kana ivhe mabhosi avo vakuru vanenge vachiziva kuti vari pane vakachengetedzeka saka tesiyo kuzovapa chikafu mota dzavo dzinenge dzakapakwa dzichigadwa nemagadhi tinenge tine masports bar ipapo apo ekuti vanenge vachivaraidzawo pfungwa
imimi muri mudzimai anova mukristu uye vari mumabhizimusi zviri nyore zvakadini kuti munhu wechidzimai ange achikwikwidzanawo nevanhurume
mazuva ano ndingati inini apasi sina zvekudhara zviya zvekuti mama professional arume basi ama professional na my basi so ndinodira nyika yedu at the moment pane a serious drive towards women empowerment saka unoona kuti even minasangano yandinoendawo nengere vakadzi tichikurudzirana kuti wedu wese ngatirege kulimitwa nekuti ndiri munhu wemukadzi kana kuti handina kudzidza kana kuti ndiri kushaya mari aiwa kana mwoyo wako chido chako chekuti rega ndite zvakati unofanira kumaneja kuachivha zvido zvako saka unoona kuti even imamama tinosangana namwana mai varipo vamwana mai vari kutoita zvinhu zvine mutsigo zvekuti unototi mai unga vari kutoita zvinotokunda vamwarume
mamboitaura imi kuti makambowana mibayiro mungatitsananguriro nezvemibayiro yenyu
ini ndinobhilonga muorganization ino Zimbabwe National Chamber of Commerce imamama vanopa mibayiro makore ese saka ndakambowana mumwe 2004 pandandiri kubrewa ndikaita business woman of the year kumatebeleland muharare ndikaitwa business woman of the year 2012 yekuwaka dzimba nezvimwe zvakangodaro daro
mataurawo zvekare kuti nyangwe zvenyu muri mumabhizimusi mune mhuri zvekare munozvifambisa sei
unoda kunge une munhu ane vision kana usina vision hapana zvizhinji zvinokwanisa kuita saka ini ndiri munhu hangu ndingati mwari akangondiomba zvakanaka ndiri munhu handisezi basi ndiri munhu ya anoti ndikafunga kuti ichi ndachida ichi ndinotoseenza until ndaona kuti ndaita se chabudirira saka mwari anoti ndikakupa tarenda rako karega kurisenzesa ndichatora toripa kune munhu anokona ke kuishandisa saka inini ndiri munhu anotya mari wekuti ndikaona kuti apa pane opportunity and opportunity inenge yakanangana neni mwari anoda kuti ndiite zvakati ndinotofanira kuzviita nekuti kana ndichizviita handisi kuita kuti ndiroda kungozviita kuti zvigutse inini ndega aiwa ndinotoziva kuti zvinhu izvi zvichabatsira vakawanda ndichiita employment creation vazhinji vacho vadya ipapo vachafundiswa ipapo
kurudziro ipi yamungasiye kumadzimai vanenge vachida kupindawo mumabasa emabhizimusi aya
uchitanga bhizinesi hazvisi nyore uchatanga netumwe tunhu chounotoona kuti kana usina kusimba tuchakuwestera nguo yako tuchakudyira mari uchafeila uchatadza kana uri munhu ane chiramwa ucharama kuti aiwa izvi hazvisi zvangu but ndiko kutokura kwachona ikoko nekuti uchaputsika yes karwadziwa zviri serious but ndiko kutokura kwachona ikoko saka ni ukaita munhu ane chiramwa haufi wakakura mubhizinesi
mange makateerera kuchirongwa chinozeya zvinhu zvinosangana nemadzimai muupenyu zita rangu ndini Praxedes Jeremiah ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyauye mova nekuteerera kwakanaka tinovatenda mai eni Thokozani Ncube vatange tichiri kukurukura navo nhasi uno
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc nhasi taita rombo rakanaka rekuita hurukuro nemumwe wechikwata cheziya cultural club David Mubayiwa uyo anozivikanwa zvikuru sasabhu kuvhara zipi muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvemutambo wavo wechitatu wesabhu kuvhara zipi 3 uyo wavanoti wapera kukwenenzverwa tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Mubayiwa
tinofara baba makadiwa Kandemiri
aiva vakandemiri vanotamba vavhara zipi ndo zita rinozivikanwa neveruzhinji nhasi tati timbokurukura pamusoro pebasa renyu vhara zipi 3 tinzwe kuti rasvika papi nokuti patapedzera kutaura tese maitaura kuti muri kuri polisha kana kuti kuri kwenenzvera
tava pachidanho chapamusoro mutambo wavakamirira unozisabva kuvhara zipi 3 irava continuation yekubva patakasiyira papati 2 takatarira masame issues namamwe maishes anobuda munharaunda because muvillage munoitika zvakawanda village iresemblezi yeprovinsi iri resemblance yenyika isetimize yepacontinent kuti muri papi yezvezvilezvi endezvepeople saka tapachidanho chapamusoro mutambo wakapera pakurekodhiwa semataurino anaita pakubikwa kuti mutambo waibva wakapera pamaketi hausati wavapo chiripo chokuti vanhu vaona kuti poto yavo yaibva savanhu vanoziva poto yavo payoutube peti kuti mahighlights but mukaona sezvinhu zviti kutaurwa zvokwadi senyika takaomegwa asi tiri kushingaira kuti basa rifambe zvakanaka zvakaoma kudaro kuchiri purojekita kuti riuye kunyika ndepavakuda massive production kuti vakamira basa ravharazipi senyika nokunze kwenyika vangani tovavepi mari yekuti tigadzire maqualities iwavo kusapoti yobva kunani uye mitambo yacho inozvisene kurarama kwetiri kuita ndopetiri kuti corporate sector and individuals and people ngatisenzeeti pamwe chete pati zvino tamanedza kugadzisa madhiski kunze kwenyika tichiimprova on quality kuti agouya vanhu vagomawana risiri dzisiodorizana pamwari hachariri
maimbochema nenyaya yepairesi kana kuti yemakoronyera ari kutsikisa mabasa enyu mitambo yenyu iyoyi izvii zvamakagadzirirawo zvekudzivirira makoronyera iwaya padhiski irori kana kuti pamutambo wevharazipi 3
ndinoteza nomubvunzo wamandibvunza kunokonzera corruption muiti wecorruption neunoisakurira corruption haitiwi nemunhu one kureva kuti pairesi haitiwi nemunhu one munhu anoda dhiski nokusapota vharazipi akangwa manzi vharazipi iri kutengeswa mustreet anobva atenga ipapo iye fungidziro yake ndeyekuti acho anoona vharazipi haazi kuti wapa mari asi iye akaita vharazipi saka zvatakaitira isisi iko zvino tava nomusiyano wekuti dhiski redu rikugadzwa kunze kwenyika ika uchariona kuti ioriginal dhiski rokuti ukaridza nhacho haribhari pakuti hariki chishoti pakuti hari mariki quality was improved on quality and we've invested in the production in terms of every aspect tichizama kuti tidzosere value kuna vari kuti promota masapota zvedu havandisi kupati 1 tichibigwa pati 2 tichibigwa tichingabva pati 3 zvenavo tavapa nyanzvi yekuti vatoona original dhiski for the first time improving on picture quality and audio setup quality.
Pane mashoko anga achibuda mumapepanhau zvikuru iro svondo rino mukoma mubayiwa ekunzi vharazipi abhuroka zvinhu hazvisina kumirira zvakanaka jekesai kuti zvakamira sei
vanhu vedu vasapota vedu vanoda kungoona basa rakanaka asi vazhinji havaisiri kuti basa rezvokuda rakanaka pane zvizhinji zvinodikamwa zvakafananidzira nemari investment we cannot stand alone as vharazipi ndogara kuno kuzamande kumusha akusina zvamboitika kuti a small group from a village state apo can make such an impact at national level international level and what ever handiti using our own miaga resources we've got support from apo napapo kwacho vafani takabetegwa but pasvika basa hapachadi kuti risiyiwe because we are in middle of the society as far as our trust is concerned.
Aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai mukoma David pamusoro pehurukuro yataitai onekai zvenyu vateereri
tatenda zvedu mirira mutambo weyu unouya uchiva zvaunengara vasabhuku variko makagwa anongokogwa chete hakuna chinokona
manga makateerera kunhengo yeziya cultural club David Mubayiwa vanonyanyozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti sabhuku vharazipi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyai mwaka Blessing Zulu
makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc tombotarisa nhau dzemitambo chikwata chemaunder 23 chemayoung warriors chiri kutamba nesouth africa mangwana mumakwikwi ekutanga eafrican youth champions kurufaro stadium chikwata chinenge chabudirira apa chichaenda kusenegal muna zvita zvikwata zvitatu zvinenge zvabudirira kusenegal zvichaenda kumakwikwi emaolympics muna 2016 zvichakadaro chikwata chemadzimai chemamighty warriors chiri kutambawo nesvondo yakare mumakwikwi emaolympics neivory coast kurufaro stadium kwakare sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vatemba muliswa vanoti nyaya yavo yekukwikwidza zvakabuda musarudzo dzekuhurungu wewest ingangonzwikwa chero nguva zinata yotsvaga mari yekuvaka chikoro kumukuvisi woodlands tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemifaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs-Tubin.
Thanks Blessing Zulu. Good evening Zimbabwe. It's 17 hours 20